Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakara manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 16, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reATUS rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panhandare yeRobert Mugabe International Airport, vaMunangagwa vati nhomba dzinoita mazana maviri ezviuru dzakapiwa Zimbabwe serubatsiro neChina. Nhomba idzi dzakagadzirwa nekambani yeSinopharm. Pamusoro pezvo, vaMunangagwa vatiwo Zimbabwe yakatenga dzimwe nhomba mazana maviri ezviuru dzemhando yeSinovac senzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Sinovac inogadzirwa zvakare kuChina.
Today we are gathered to receive the second phase of 200,000 vaccine doses donated to Zimbabwe by the People's Republic of China.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm pamwe nezviuru mazana maviri enhomba yeSinovac uyezve zvekushandisa zvinoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvatakatenga kuSinopharm.
VaMunangagwa vati kubayiwa kwenhomba ndiko chete kunoita kuti Zimbabwe ikunde chirwere cheCOVID-19. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kuuya kwenhomba idzi chinhu chakanaka zvikuru uye ndizvo zvavagara vachikurudzira hurumende kuti iite. VaMadzorera vatiwo zvinogona kubatsira kuti vanhu vave nechido chekunobayiwa.
Zvokuwedzera mhando nemhando dzenhomba dzakasiyana-siyana dzeCOVID-19 zvinobetsera zvikuru kuimprova confidence yevanhu panhomba iyi. Tirikunzwa kuti pane nhomba yeSinovac yauyawo zvakare. Zvinobetsera vamwe vachasarudza iyoyo nokuti pane runyere kupe rwokuti ndiyo iri kushandiswa kuChina ikoko. Tinotarisira kuti hurumende ichawedzera dzimwe nhombawo. Vana Sputnik V vatakanzwa neimwe yokuIndia yeya vachiramba vachiwedzera neJohnson and Johnson kuti vanhu vawane variety yokuchuza kubva kwairi.
VaMadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende isimbise kurudziro yekuti vanhu vaende kunobayiwa. Vatiwo kuunganidza nhomba munyika hazvibatsiri zvakanyanya kana dzisiri kushanda basa radzo. VaMadzorera vati zvakakosha kuti vaMunangagwa vabayiwe nhomba pajekerere vachiti zvikaitwa vanhu vanovimba nenhomba dziri kubayiwa munyika.
Hurumende ngaishande zvikuru nemahealth workers kuvadzidzisa nokuti vaigamuchire. Chechipiri, toda kuona waka mukuru wenyika achibayiwa waka tozoti nhomba yakanaka yabaiwa iri Sinopharm yakatanga kuunza kaiyo yatakabaiwa vamwe zvingape confidence kuvanhu nokuti ndo nhomba vanhu yavane doubt nayo zvikuru.
Mutungamiriri wesangano remachiremba akazvimiririra Remedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vatiwo munyika munodiwa dzidziso zvakanyanya, vachiti mashoko enhema pamusoro penhomba dziri kubayiwa munyika ndo akanyanya zvichienzaniswa nemashoko echokwadi. VaMarisa avo vakatobaiwa nhomba yepiri yeCovid-19 vati manyepo yekuti nhomba iyi iri kurwarisa kana kuuraya vanhu. VaMarisa vati vanhu vanoda kudzidziswa zvakanyanya kuti kubaiwa nhomba ndonzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Vanhu vanofanira kudzidziswa zvokwadi zvokwadi zvakanakira vaccination kana kuti kutambira nhomba iyoyo yeCovid-19. Uye tozama kuti vaya vanotumidzirawo mashoko enhema tivewo isu vanhu vanospreada mashoko echokwadi kuita kukaundawo mashoko enhema.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vazivisawo kuti veruzhinji vasatyira kuti nhomba iyi inogona kupera simba rayo isati yashandiswa setarwa mishonga iyi yakakura. VaMujiri vati bazi ravo riri kuramba richipa dzidziso pamusoro pechirwere cheCovid-19 pamwe nedzidziso pamusoro penhomba iri kushandiswa munyika nechinangwa chekuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Vanhu parizvino vasimudzira kudzidzisa vanhu kunaka nekushanda kunoita nhombo iyoyi. Vane matingati maoutreach programs vari kufamba kumaprovinces vachidzidzisa vanhu. Tagara tiine risk communication community engagement inofamba mumamusha achivata interpersonal kuti rinoshanda uye rakanaka.
Kusvika nezuro vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 37,660 vanga vabayiwa nhomba yeSinopharm munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Komiti yeParamende inoona nezvekurima nhasi yaratidza kusafara kwayo nekusarongeka zvakanaka kwekambani yeTobacco Industries Marketing Board, apo kambani yaudza komiti kuti haisati yave nehwaro hwekuti varimi vachabhadharwa sei panguva iyo kwasara masvondo matatu ekuti varimi vatengese fodya yavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano kuzoya gadziro yemwaka wekutengesa fodya gore rino, mukuru wekambani yeTIMB Dr. Andrew Matibiri pamwe nasachigaro webhodhi rekambani iyi vaPat Devenish vati gadziriro dzave pachidanho chepamusoro asi vachakamirira kunzwa kubva kuReserve Bank of Zimbabwe kuti varimi vachabhadharwa sei. Nhengo dzekomiti yeParamende inoona nezvekurima dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matanho akatorwa nekambani iyi kugadzirisa nyaya dzemari dzinogara dzichichema-chema nevarimi gore negore. Imwe nhengo yekomiti vaBramwe Seremwe vati varimi havasi kufara nemabhadharo rwe avari kuitwa.
Mafarmer dzati nyasi chemo kuti ari atukwana ishoma kuti ndivoona even 1 hectare size 1 hectare yofodya irimwe tikukosa mari yakawanda ari maUS akama vakuzotengerwa yayo achiti kubhaida imwe chizimu dhora. Saka vanhu vari kuchema kuti aiwa dai matiwedzerawo mari yefodya tivaona mari yakatikurei.
Asi vaMatibiri vati TIMB haisati yaudzwa neRBZ kuti varimi vachabhadharwa sei asi vati vanoziva matambudziko nezvichemo zvevarimi uye vakazviendesa kuRBZ.
Ya hongu chichemo ichache varimi takachinzwa tikachitambira tikachisumudzira kuenda kuReserve Bank kuti vaone zvavangaite ne 60% iyoyo kuti vangaipamidzire here kukwira ipapo. Saka tangomirira kubva kwavari sekutaura kwandaita iye zvino zvatisatapiwa yatingati gwaro riri pamutemo rekuti ndozvichaitika izvi.
Sachigaro wekomiti vaJustice Mayor wajajena vati komiti yavo haingaenderere mberi nemusangano kana TIMB isati yave kuziva kuti varimi vachabhadharwa sei. Nekudaro vati vachaita mumusangano nekambani iyi misika yefodya isati yavhurwa musi wa 7 kubvumbi mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti kunyange hazvo RBZ yakavaziisa kuti yawedzera mari yekunze ichatambirwa nevarimi kubva pazvikamu makumi shanu kusvika pazvikamu makumi tanhatu kubva muzana havasati vaudzwa kuti vachabhadharwa sei vaZakaria vati varimi vanoda kuti mari iyi iwedzerwe kusvika pazvikamu makumi sere kubva muzana vatiwo zvakakosha kuti pave nehwaro hwekuti fodya inotengeswa sei kwete kuti gore negore panotsvagwa nzira yekuti zvinhu zvinofambiswa sei
asi gore negore kunoda kugadzirwa kuti tinotenge tinofambisa sei makauno gore negore azvaifanira kudaro policy inofanira kungovapo inorakidza kuti chinhu ichi chinozikanwa kuti chichava fodya ichava kuvarimi vachavako misika ichavako saka zvinongofanira kuti zvifambiswe sezvangofanana nokuti kana waenda kusupermarket uchida kutenga chingwa haumbosviki uchibvunzwa kuti ndobhadhara sei unongosvika uchiti ndoda chingwa ichi ndozvatinofanira kuita
vatiwo mwaka wegore rinowange wakanaka chose uye varimi vanofanira kuudzwa nyaya dzekuti vanobhadharwa sei paine nguva
hapana nguva zvachose nekuti kana kuine zvinenge zvabuda kuti vanhu vanobhadharwa sei nenzira dzakadii zvinoda kuti zvichisvitswa zvekuvarimi nguva vasati vatanga kufambisa fodya yavo saka hapana nguva zvachose kana takatarisa zvinhu izvi zvazvisingadi kuti tirasirwe nemwaka wakadai wekuti mvayanaya zvakanaka purodhakti yavapo asi totadza kuwirirana kana kuziva kuti zvinhu zvichafambiswa sei nguva iripo
mukuru weRBZ Dr John Mangudya vati iyi inyaya yavakatogadzirisa asi vamangudya havana kutipa zvizere panyaya iyi pataenda pamhepo TIMB yazivisa kuti misika yefodya mitatu inoti Tobacco Sales Floor Boka Tobacco Floors pamwe nePremier Tobacco Auction Floor ichavhura misika yayo muHarare musi wa 7 kubvumbi uye misika iyi ichange ichitevedza mitemo yese nazvose zvinodiwa kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 yati pane makambani makumi maviri nemasere achange achitenga fodya pamisika iyi yatiwo kune nzvimbo shanu dzichange dzichitengerwa fodya nemakambani akazvimirira kwarusape Marondera Bindura Mvurwi neKaroi uye kunzvimbo idzi fodya ichatanga kutengwa musi wa 8 kubvumbi pane makambani makumi matatu nemapfumbamwe achange achitenga fodya kunzvimbo idzi uwandu hwefodya gore rino hunotarisirwa kukwira kubva pamakeiji mamiriyoni zana nemakumi masere nemana kusvika pamakeiji mamiriyoni mazana maviri kana kudarika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ranyorera hurumende richipa svondo rimwe chete rekuti igadzirise zvichemo zvevarayiridzi kukundikana kwayo nhengo dzaro pamwe nevabereki vanozopinda mumigwagwa vachiratidzira nyika yose. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti vatosvitsa gwaro ravo rine zvinyunyuto zvipfumbamwe kumapazi anoteredzidzo rinoona nezvevashandi vehurumende Republic Service Commission pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vachivadzivisa kuti vacharatidzira nemusi wa22 kurume kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa zvimwe zvezvinhu zvavanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvinosanganisira nyaya dzemihuro yavo iyo vanoda kuti idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuamerica avaitambira muna gumi guru 2018 kuteverwa kwenzira dzekudzivirira nadzo kupararira kwecovid-19 muzvikoro kugadzirira zvakakwana kwevadzidzisi pamwe nevadzidzi kudzikira zvakanyanya kwehuwandu hwevana vakabudirira pabvunzo dzegore rapera pamwewo nekukwira kwehuwandu hwevanasikana vachiri kuenda kuchikoro vari kubata pamuviri zuva ratarwa nesangano iri kuti riratidzire ndiro zvakare zuva rinotarisirwa kuvhurwa kwezvikoro pachikamu chepiri kana kuti phase 2 vamasaraure vanoti kana vakasawana mhinduro vacharatidzira vachinosiya magwaro enyunyuto kumahofisi edzidzo nyika yose
tiri kuona dambudziko rekuti hurumende haisi kukoshesa dzidzo yevana vedu nekuti iri kurega kugadzirisa nhuna dzatakaburita vapa kare mukarangarira gore rapfuura takaparura gwaro education crisis report September 2020 tichitsanangura nhuna dzese dziripo nezvingaitwe nehurumende kuti zvikoro zvedu zvivhure zvakanaka vana vadzidze tiri kuona hurumende iri kuramba yakapeta kama kwezi na zaibita ni zazu mkutaka utaka kwa kore zakari taka nyo rila urumendi mamujete federation of zimbabwe zikita zinyeni kwa nyo rila zakari ichukura pa ichiwa kumpira urumendi utika zisichemu saka kapa urumendi usuka mzwa 22 months zinyaya zaibia ichisi ya kaka kutikana ichinga isati ya kazira nyai kucha zoena kura titira ikanyesi varairizi wachibata anani my parents kubira zizemu zimbabwe kutisa rambeche ndisiko umaweli ni urumendi rupazo china haji
Kurati zira kuno ya nzira zakasi ya nasi ya na vama sara ule. Imi mcharati zira ni mtu uubi.
Sani kini mabu waro ini mtu achanga ajitowa kufakuma district esewa nuwajifamba mkwa kwa wachino tira mabu waro haya. Kuwatuka mizi we urume ndo alinga waro mtu ni mungu. Kuma office makuru ya mtu nga mizi wejika wa ya masu nanga kwa ajwa sisa kutinga wakati usinyayi. Zetzito. Vamo wachanga wachiki kuchoi na kurati zira wakubari kwa madande mtati. Wachingo usunguzo maplaka za wabari mtipa. Wachikanda pama social media ni pamu kuzikura kwa kujunyuta kwetu. Kampeni ya tukukondinya ni kampeni yedu ya Save Our Education ZW kampeni yu ya taka tanga kuparura kurela pera tiyeza kushingirira kuti yengereze urumendi kuti ikatirise nishwatesa zitu yenu zimbabwe kuti ifambile pera
tinona kuti musi wa masarudza kuratidzira musi unenge uchivhurwa zvikoro pachikamu chechipiri yatingati phase 2 muri kutarisira here kuti nhengo dzenyu dzichazoenda kumabasa dzichizonoratidzira zvakare
nhengo dzenyu dzagara hadzikwanisi kuenda kumabasa kana nhune yemazanarisati yagadzirwa saka tiri kutoita kuti tiratidzire apa inyaya yekuti tiri kurwadziwa kuti kutingogara kuzimba tisiri hatina mari iye hurumende isina hanya vatinenge tichikuvadza vana
Mazivisa here hurumende nezvehurongwa hwenyu hwekuratidzirawo.
Hokutatwazivisa tikatovapa outbeta beta vanyorera iri gwaro kuti chikatisa zviri zvika zvika 22 pasi. Asi tagara tinongova kuzivisa zvinhu zvakawanda katirisa yapa katirisa yapa. Asi vanoratidza kuti maninga vachisa zvitanda munzeve. Saka rwendo rwunoita kuti ai tomboenda kwavari ikoko tichatovaudza nemuromo kuti dambudziko riri apa rakurisa rakupisa rakuda kurumidza kutsimuka.
Vanga vari mutungamiri weAtuz vaobet masaraure vari parunare muHarare nestudio 7 asi mutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro vanoti kunyange hazvo vari kunzwawo nezveurongwa hwekuda kuratidzira kwesangano reAtuz uhu kuburikidza nemadande mutande hurumende yanga yagara ichitogadzirisa zvenyuto zvavo nechakare vandoro vanoti vari kukurudzira nhengo dzeAtuz kuti dzidzokere kumabasa panovhurwa zvikoro svendo rinouya nemuvhuro
Bazi reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union akaita sei inonzi ATUZ ine nhengo dzinokwana 386 members vari kuti iwo musi wa 22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa tiri kuzviona zvedu mumasocial media umu asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuzimbabwe zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yezimbabwe
ko zvichemo zvavo zvavari kutaura mugwaro ravo renyunyuto iri muri kuzvibata sei
isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa zvimwe takatogadzirisa zvimwe zvitori mumaplans edu saka tinenge tichingokurudziro nhengo dzeAtuz kuti vauya havo kuzodzidzisa musi weMonday vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yezimbabwe
mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7 Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezverubatsiro musangano reUnited Nations kana kuti Humanitarian Coordinator muSouth Sudan vaAlain Nodeu vaburitsa gwaro rekupema mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukutengera chikafu vanhu vemuSouth Sudan vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana matanhatu ezviuru North Korea yaburitsa mashoko ekutyisidzira America ne South Korea. Kim Jong-jong, hanzvadzi yemutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un, aburitsa mashoko achidzivisa kuti nyika mbiri idzi, America ne South Korea, dzichazvionera pamhuno sefodya zvichitevera kuita kwakaitwa nenyika mbiri idzi urongwa hwepagore hwekusimbisa mauto adzo. Dzichiita izvi dzakabatana. Mashoko aya anotevera nhaurirano dzapindwa nhasi muTokyo kuJapan negurukotaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken pamwe negurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin. Gurukotaro zvemari vamutumi Nube vakazivisa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti vari kuwedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement kana kuti PPC, ayo ari kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwehupfumi nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri riri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makambani maviri aya akatanga kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE gore rapera, apo hurumende yakati yainge yatanga kuaferefeta ichiapomera mhosva yekuburitsa mari yekunze kana kuti foreign currency zvisiri pamutemo, izvo zvinonzi zvaikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Vanwive vanoti vachiri kuongorora zvakabuda muongororo kana kuti audit report yemakambani aya. Ko zvaitwa navanwive izvi zvinorevei chaizvo? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti
nyaya yekusaspenda Old Mutual nePPC kwerimwe gore handifungi kuti idanho rakanaka ratorwa naminister of finance. Kana pakutanga takazvitaura kuti hazvibatsiri kusaspenda makambani makuru akaita sana Old Mutual nanaPPC, nekuti ndo makambani akabata stock market yeZimbabwe. Zvinotumira meseji yakaipa kunze kwenyika kuti Zimbabwe haisiri open for business.
Asika vanasoro jena vanoti hapana nhunzi inomara pasina ronda. Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Argument ya Minister of Finance ndeyekuti mastocks emakambani aya anga achikonzera kuti rate iite chimbwa mupengo. Asi tikazviongorora nezvekuti yes zvinokwanisa kunge zvichidaro kana tichitarisa kuti marates aifamba sei, nekuti paya pane marates eblack market akanga ane mazita akasiyana-siyana aisanganisa Old Mutual implied rate. But nanhasi tinawo kamarates acho, tine eco cash rate irimo market vanhu vanochinja mari vanozviziva. Takasaspenda eco cash yese here. Tinawo ma speculative rates arimo market haana basa ne Old Mutual implied rate. Tinawo ma rates e black market asiri ma speculative ekuti unotenga ne 120 against $1. Zvingori mumarket.
Ko pane chimwe here chaikwanisa kuitwa nehurumende pane kurova makambani aya nembara matonya? Tabvunza vamugano.
Inini ndinofunga kuti hatikurudzirwi sehurumende kuti vapise imba nekuti mapinda gonzo, nekuti pane zvimwe zvikuru zviri kubva pamashares iwaya mastocks and Old Mutual atenga ati maportfolio investments. Kana isina suspended, Zimbabwe ine mukana wekuona mainvestments anobva kunze kwenyika anonga achitenga mashares Old Mutual, towana mari kunze kwenyika, particularly right now nenguva yeCOVID-19. Saka tichisuspenda the big players yepastock exchange, zvikureva kuti activity yepastock exchange yadzikira. Ii ndaifunga kuti Minister of Finance neReserve Bank vaifanira kushanda zvakasimba kuita kuti mari irambe ichiwanika paauction system. Handifungi pai munhu angada kuenda kublack market kana paauction system iripo.
Asi vachipindura vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati
mavonera atakaita kuti vasuspenda izvi zvichokwadi pakaita mukana wokuratidza kuti mari dziya dzaitengeswa pamusika mutema dzakabva dzabvapo. Saka pakabva pava neumwe neimwe stability kana kuti pano hongororo unenge unoratidzika kuti uri wenzira yekutengeserana mari noko kuzvinenge zvikapera.
Ko poitwa sei kuti vanhu vasaswere vachivhiya katiyo? Tabvunza vajokonya zvakare.
Dei vakurumidza kuongorora gwaro ravakawana, nokuti Stock Exchange vanga vafunga kuti vanovarongera yoku Victoria Falls. Vakailoncha kudhara. Saka hatione chanonotsa kuti vanhu havanoregister ku Stock Exchange iyoyo. Dezva zvaitwa izvoti vakurumidza vanhu vanovaisa ku Stock Exchange iyoyo vakati tovabvisa tovaisa ku Stock Exchange inogona kutredwa neme foreign currency nevari kunze nevari muno munyika. Deva vadaro vaita zvakanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo
pane report yakaitwa audit report yainyatso kuongorora kuti mashare aya kufamba kwaaita achitengwa muZimbabwe achitengeswa kuLondon mari yacho yaizombofambiswa sei uyezve vakashita ndivanani uyezve mari yakabuda. Saka gurukuti ari zvemari richiri kutarisa report iyoyi kuti vaone kuti zvinyatsogadziriswa sei mashare asati abvumidzwa kutengeswa zvakare.
Asi vamponda vakurudzirawo kuti vanxube vapete nyaya iyi nechimbi-chimbi nekuti
hazvikodzeri kuti mashares arambe ari suspended anoti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo imomo.
Makambani maviri aya achiri kuita hawo bhizimisi pamisika yekunze kwenyika sezvo Old Mutual iri paLondon neJohannesburg Stock Exchanges ukuwo PPC iri paBotswana neJohannesburg Stock Exchanges. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Panguwa iyo vanhu vakawanda vari kuratidza kusavimba nenhomba yeSinopharm dzimwe nyanzvi munyadzi utano dziri kuenderera mberi dzichikurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muhurukuru yavaita naMike wewe weStudio 7 nyanzvi munyadzi utano Dr. Tinotenda Simemeza vari kukurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa veruzhinji zvakadzama nezvenhomba yeSinopharm kuitira kuti vanhu vasatye kuitora.
Vaccine chainoita anobetsera kuti kana uchinge wazotapukirwa nechirwere achinyanye kukuaffecta maningi. Vaccine is not a cure, but inobetsera kuti wakabatira chirwere haurware maningi uyezve unokurumidza kupora such that haukwanise kuzospreada kune vamwe. KuSinopharm inotibetsera here? Sezvamukona mafrontline workers ari kubayiwa nenyaya yekuti ndinofunga vanounderstand the science behind it, but kune kushomeka kwekutapukirwa kweinformation muvanhu nenyaya yekuti vanhu havasi kunzwisisa the science behind it. Mavaccines akaita seSinopharm anotibetsera kunyange kune amwe mavariant ariko, iro rinotibetsera kuti kana uchinge wawana chero variant yechirwere checoronavirus haukwanise kuzoaffectwa nevirus iyi maningi zvakapfurikidzira. Kurwara kwako hakuzonyanye kuita kuti usvike pakuzofa. Saka tinoona izvo macountries akawanda izvezvi, kune Morocco, kune Egypt, kune Dubai, the United, the UAE, vese vari kutora Sinopharm ende vari kuratidza kuti iri kushanda munyika idzodzo.
Takanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachiti aiwa pachange pachiuya dzimwewo nhomba. Nemaondero enyu mungati nhomba idzi dzakasiyana siyana dziri kuuya munyika dzichaita kuti zvive nyore kuti vanhu vagamuchire nhomba here munyika?
Ndinoona kunge vanhu vachatanga kuzvigamuchira, but I think ndinoda kukurudzira kuti vanhu chero vaccine iripo yakanaka kuti ungewo uchiitora nenyaya yekuti mavaccines anotibetsera. Ingave ichibva kuChina, ingave ichibva kuAmerica, ingave ichibva kuBritain, ese mavaccines anobetsera. Ndozvikuratidza studies ari kuproduswa handiti. Kana ese ari mumunyika zvinobetsera kuti vamwe vanenge vane chida zvavaruda kusarudza zvive nyore. Asi isu tinokurudzira kuti munhu ange achitora vaccine chero yaanenge atora zvake.
Avanga vari nyanzvi munyadzi utano Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, Nasi Manheru na8pm. Muchirongwa ichi tirikukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus. Tichitarisa nyaya yekuti chirwere ichi chiri kukanganisa sei upenyu hwevechidiki, kunyanya vanasikana munyika. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. sangada runomirira varairidzi vekumaruwa reArtus rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarairidzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So we seek out defense.